ndikatiriita akaura nezvekuti programu yedu ndeipi tichiende pasarudzo yegore rino zvii zvatinokutarisira kuitire vanhu tatasine sarudzo dzakasununguka dzetingatiti free and fair election zvii zvingadikana pafree and fair election tikataura nezvekunyunyuta sealliance nekuda kwekuti pane zvinhu zvakawanda zvisati zvamupf yachinja kana yava munangagwa iyi kusanganisira kusunungurwa kwemedia kuti vanhu vamapato akasiyana-siyana agone kubuda papublic broadcast yakaita sezv tikataure nyaya dzemareforms mamwe asati ainzwa saka isu tava tichiti zvimwe zvezvinhu zvichagara tichipusha kana kuti tichirwa kuti tiite hondo yekuti zvinhu izvozvo zvirongeke zvigadzirike tikazovapa vanhu programu ino yekuti ikonomi kana upfumi tinogadzirisa sei tikape vanhu programu yekuti corruption chaiya chaiya inogadziriswa sei nekuti tirikuona kuti vamunangagwa vari selective panyaya dzecorruption saka isu tava tichiwirirana kuti aiwa corruption nekuti asitorina corruption yayo pachake ndiye anokwanise kuti agadzire nyaya dzecorruption saka ndozvitasungana MDC alliance kuti aiwa ndozvatinofanira kuti tiite izvozvo
panyaya yemareform munoda kuti agadziriswe sei muri kuronga kusangana nehurumende here kuti musvitse zvichemo zvenyu izvozvo
zvichemo zvedu tiri kuzvisvitsa nenzira yakasiyana-siyana tine advocacy kana programs dzatanga tichiita sealliance ende uye semibatanidzwa yemapato anopikisa muzimbabwe even under zinera and other organizations sokuti izvozvo zvichapfuurire mberi tichiita advocacy idzodzo tichange tine mastreets tichiratidzira patonofanira kuratidzira then tinenge tichienje government tichanyore samari yakatogadzirwa redi nevana mazvikokota vatinoshanda navo kualliance vari kuzviendesa izvozvo kuhurumende kuti tizive kuti izvi zvinhu izvi tiri kutarisira kuzvigadzirisa before election saka nzira dzese dzitingatishandisa kumashure ndo dzatiri kuramba tichishandisa as we move towards the election kuti tiite make sure kuti haite pressure kuhurumende igone kupa attention kumareforms iwayo.